manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu, chikunguru 1, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vanopfurwa vakafa mumigwagwa yeHarare apo vanga vachiratidzira. Zimbabwe Electoral Commission inoti ZANU-PF yakunda musarudzo dzeNational Assembly. European Union inoti kunyangwe hazvo sarudzo dzaive murunyararo pane zvakawanda zvakavhiringidza sarudzo idzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa aridzira vanopikisa pfuti vanhu vaviri ndokupfurwa vachibva vafa. Izvi zvaitika panguva iyo vechidiki veMDC Alliance vanga vachiratidzira vachiti Zimbabwe Electoral Commission iri kushanda neZANU-PF mukumbunyikidza chokwadi chezviri kubuda musarudzo. Mapurisa azobatsirwa nemauto kurwisa vanhu vanga vachiratidzira. Futi dzasvera dzichiridzwa muHarare varatidziri vachiita wakiti negonzo mumigwagwa yemuHarare. Mamwe mashoko atiri kutambira anoti vanhu vaurayiwa mumhirizhonga iyi vava vana kunyangwe hazvo tisina kukwanisa kunzwa kumapurisa. Mutori wedu wenhau ari muHarare Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Zviuru nezviuru zvevatsigiri veMDC Alliance zvapinda mudhorobha mangwanani mazvatanga kuratidzira svitisaridzo dzemusi wemivhuro hadzina kubatwa zvakanaka neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Varatidziri ava vatema-tema motokari dzeZANU-PF nematombo pamwe nekutema mahwindo epamuzinda weZANU-PF pamwe neZEC.
Nyaya tikuchema nayo mukuru wangu handitika pakuchemutanga handitika mavhoti edu handitika kuverengwa kwawo ari kuverengwa 7 ava takaverengwa 7 ndakamakaverengwa na 10 kuruko manheru azverengwa na 3 kuseni handitika ari kuverenga wacho ari kuverenga achidedera handitika achiita maerrors pakuverenga kwacho mavhoti ekuchine dzanditanga kuverengwa sei emaharare ekumbarasa emaharare vari padzanditanga averengwa
wai chema one chimukombe
population ekuzirezi 24,000
but mama votes ari kunzi 35,000
vanhu vacho vari kubva kupi
mavarenga dzimberi
ende haukamuri mama elections ekuchiredza aritanga kusvika epambara asati asvika epa dzidzeti asati asvika asati anaunzwa munangagwa
arikuda kusvika sei nekuchiredza hanzi niko Harare asati asvika imomo muHarare sei
elections nga mukoma wangu nyaya iripo ndeyekuti MDC ina ma V11 forms handini ina ma numbers awo avakasainirana pana agent wegavega MDC wezvanhu vanazvo ma number saka tirikuvatsadzisa kuti vaite zvinhu zviri transparent chiko.
Pasina chinguva mapurisa anga akapakatira zvombo abva atanga kuridza pfuti panze pemahofisi eZANU-PF.
And it's actually aiming to dunk it up. It's what behind the car, let's go. The shooter behind the car.
Panga pachiridzwa pfuti pamahofisi eZANU-PF vamwe varatidziri vaenda kwanga kuchiverengerwa mavhoti asi vazodzingwa nemapurisa avakandira hutsi hunokachidza pamwe nekuvaridzira pfuti mudenga. Varatidziri ava vabva vapararira nedhorobha rose vachiimba vachiti tinoda chamisa.
Yes,
hatina kwanza kutaura ni mtauru wa mapurisa, amai cheri ticharamba, kutinzwe divi ravo panya iyi.
And he's actually aiming. So don't get up. This is what behind the car, let's go.
Chikopokopo chemasoja chazenge chave kutenderero nepamusoro pevanhu vanga vachiratidzira uye masoja anonzi angave kurova vanhu kune mimwe migwagwa iri pakati pedhorobha. Varatidziri ava vanoti havasi kuzofa vakadzokera kudzimba dzavo. Kudzamara zvavanoti ndizvo zvechokwadi zvakabuda musarudzo zvaziviswa, kwete zviri kuziviswa nezek. Pataenda pamhepo, masoja pamwe nemapurisa anga akapakatira zvombo anga achimhanyisa vanga vachiratidzira ava. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tiri kunzwawo kuti vatsigiri veMDC Alliance vaungana mugweru vaine chinangwa chekuratidzira. Taurai shava zvinhu zvakamira sei mugweru?
Mugweru vanhu va mafera makani mune runyararo asi nguva dzekumanheru ano sixi dzichangochaya vanhu vangozoerekana vakuona vechidiki vanogona kupfuura makumi mana vachiimba vachitenderera mugwagwa mukuru uri pakati pedhorobha Robert Mugabe. Vanga vachinyanya kuimba vachitenderera pane chimwe chivakwa chinozivikanwa chichinzi Bobby Clock inore chiri pakati pedhorobha panosangana Robert Mugabe na Main Street. Izvo zvapa zvatyisa vanhu vakawanda kunyanya vanotengesa mumigwagwa zvekuti vazenge vakuita barara mhanya vachirongedza zvinhu zvavo vakutiza vakuenda kudzimba.
Tingati here kuratidzira kwavanga vachironga kukwabudirira sekutaurwa kwazviri kuitwa?
Ndinoona sekuti kwabudirira nekuti vaonekwa zveshuwa nevanhu vakawanda vabva ku kumahombe kombe kwedhorobha vakambokwidza vakananga kunozi kunew government complex kunove kune mahofisi ezek provincial election command center yezek. Tanzwa kuti vanga vachionga kunoratidzira vari ipapo asi havana kuzosvika, vanga vachingonyanya kutenderera vari pakati pedhorobha.
Ko mapurisa emugweru apindirawo here mune zvanga zvichiitika izvi?
Kusvika pataenda pamhepo pari zvino tatisati taona mapurisa achipindira. Chatachingoona ndechekuti vanhu vakawanda vanga vakutiza mudhorobha vachitya kuti pangangoda kuzvitika mirishonga.
Tatenda Taurai Shava waita basa. Uyu nditaurai shava anga achitaura ari mugweru. Masangano ari kuongorora sarudzo munyika ari kupa pfungwa dzakasiyana siyana pamafambiro akaita sarudzo dzakaitwa nemusi wemuvhuro. Masangano akaita se-European Union uye mamwe ari kuAmerica akaita se-National Democratic Institute ne-International Republican Institute anoti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka kunyange hazvo munyika maive nerunyararo. EU inoti sarudzo idzi dzange dzakasangana nezvimhinga mupinyi zvakawanda kusanganisira kugunun'una nemabatirwo esarudzo neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, kutora divi kwenhepfenyuro dzehurumende, kutyichidzirwa kwevanhu uye kunonoka kubuda kwezvakabuda musarudzo. Masangano AIRI neNDI anoti kunyange vanhu vaitsvaga rutsigiro murunyararo kune nyaya dzekuchichidzirwa kwevanhu, kushandiswa kwechikwafu nezvirimwa, kutenga mavhoti nezvimwe, asi veSADC, veCOMESA neAfrican Union vanoti sarudzo dzakafamba zvakanaka kunyange paine zvimwe zvichemo. Muzinda weAmerica muZimbabwe wati vakuru vemapato ose vanofanira kukurudzira vatsigiri vavo kuti vasaite mhirizhonga. Vatiwo mauto anofanira kusashandisa chisimba chakanyanyisa mukudzivirira vanhu kuratidzira. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi, avo vati hapana mutsauko wakakura pane zviri kutaurwa nevanoongorora sarudzo.
Mukanatsoongorora zvabudiswa neEU neSADC nene EU neSADC mutanga kuti nyaya dzimwe ataurwa dzatsoropodzwa neEU European Union dzabudavo muzvabudiswa neSADC vabudisa nyaya dzinosanganisira kuti zvekufambiswa kwemashoko zvezvedc nevanotora nhau vachishanda kuzebasi rehurumende hazvina kufambiswa zvakanaka vabudisawo zvimwe zvine chekuita nenyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission inde isina kunatsofambisa zvimwe zvinhu zvakanaka saka mukazvitarisa munogona kungova kuti nyaya zhinji dzabuda uko dzabudavo asi veeu nesadhaki muchaona kuti havana kuda kuzoshandisa yandingati language yakafanana neyashandiswa NDI kana ndingada kutsoropodza vanga vachiita zvekuti vari diplomatic asi mukatarira gwaro ravo muchaona kuti vari kubudisawo kuti pane zvimwe zvizhinji zvanga zvisina kuita zvakanaka sezvangoitwawo neveEU vataura veEU kuti pane zvimwewo zvinoyemurika zvakaitika asi pane zvizhinji zvinokanganisa mukanatsotarira zvabudiswa neEU muchaona kuti nyaya dzimwe dzinokanganisa dzabuda kwese
tichitarisa kuti sarudzo idza dzakatarisirwa nevakawanda zvikuru varida kutanga mabhizimisi munyika kuti kana dzaitwa vanokwanisa kushanda nehurumende inenge yasarudzwa munoona zvichiitika here izvi nemamiriro akaita zvinhu
pavane dambudziko razvino zvekutoti zvetingataura zvemaripoti EU nesadhaki nei tinoda kuti zvadirwa mvura zvavanga vachiti zvakanaka zvadirwa mvura nezvazvoitika muguta reHarare mukatarira muchaona kuti mauto azopinda mutaundi kutaura kundezvindadzingirirwa kubva mutaundi masoja atoti vanhu budai mutaundi saka izvozvi hazvisati zvamboitika muzimbabwe zvaitika izvi takatarisana nesarudzo saka handizivivo kuti zvichaita chii nepacho panga pachiyemurika kunze apa zvinenge zvafambiswa zvakanaka pachinzi muno runyararo kana mauta izvozvi mauto aakusunda vanhu kubva mutaundi kuvadzingirira hamuchina runyararo
apo zviri kubuda musarudzo dzeparamende zviri kuratidza kuti bato reZANU-PF ndiro rakunda musarudzo idzi nekuwana zvigaro zana nemakumi mana nezvishanu zvezvigaro mazana maviri negumi zvedare sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo Justice Priscilla Chigumba vati vave kutarisira kuziva zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika mangwana regai tinzwe kuna Godwin mutori wedu wenhau ari kuHarare Godwin kuverengwa kwesarudzo kwave papi
ndingati kwasara maconstituency maviri chete National Assembly saka Justice Chikumba vanga vachiti vatowana zvakabuda kubva musarudzo dzemba presidential kubva kumatunhu ese enyika asi vati havagoni kunge vachizivisa izvi vasati vagara pasi nemachief election agent evakwikwidzi vese kuti vange vachiita verification yemaresult saka vanga vachiti vasheedza ivo machief election agent aya ese kumuzinda wavo kuti vachizotanga kunge vachitarisa zvakabva kusarudzo vachitarisa mafomu aya anonzi mav11 panonyorwa mafinal result saka vanga vachiti vanotarisira kuti maybe kuda mangwana masikati asi vanga vachiti havakwanisi kunge vachibuda maresults iwavo kana pasina kutenderana nevanhu vakakwikwidza musarudzo
iko kukunda kwezanu pf semataurirwo azviri kuitwa kunorevei
vakawanda vatiri kutaura navo vanenge vasiri kufara nekukunda kwezanupf nekuti vanoona sokuti kuti varambe varichisangana nematambudziko avari kusangana navo pari zvino uye neavaisangana navo panguva yeutongo hwavamugabe saka ndingati zvichitenga kukunda kwakaita zanu mudunhu rino reHarare vanhu vakawanda vanga vachiona sokuti ndo zvichange zvichibuda kwese kumatunhu ese emunyika asi pavazotanga kuona maresults anobva kunzvimbo dzakaita sana macentral vana machis nekumwe zvabva zvavaudza mwoyo ndofunga ndozvakonzera kuti vanhu vange vachipinda mumugwagwa vachiratidza gunun'una vachiona sokuti sarudzo idzi dzakabirwa
pane here zvimwe zvingataridze sekuti kutaurwa kwezvichabuda pasarudzo yemutungamiri wenyika kunganonoke kubuda kupfuura panguva yazviri kutarisirwa
Hongu, tinoona batore MDC Alliance kutanga nezuro manerushayo rakatonyorera kuzekri chigununa nekusatsanisa kukaitwa zvimwe. Iwo mapepa andanchitaura yanonzi mav11 anotaura kuti vane chimwe chikanari chavakabata kunana mudzi north kunana murehwa. Vakatonyora tsamba vachigununa asi kusvikana nhasi chemo chavo chachisati chatariswa. Uyewo tambotaura nemukuru wezeke Justice Chigumba vachiti kana vanenge vane zvichemo vanofanira kunomhanyara kumapurisa kana kuenda kumataredzi anoona nezvesarudzo inonzi electoral court, because vanga vachiti kuuya kuzeki kana kuratidzira kuzeki hakuna zvakunobatsira, nokuti havanongotarisawo asi hapana rubatsiro rwavanokwanisa kunge vachipa.
Tinotenda Godwin. Uyo ndi Godwin Mangunja, mutori wedu wenhau ari kuHarare.
Yechino ichiziviso chakakosha pamusoro penhau dzedu dzemazuva ose makuseni kutanga nenguva dza 6 o'clock uye manheru nenguva dza 7 o'clock. Tichange tava kukupai nhau masikati kutanga nenguva dza 2 o'clock kusvika 5 o'clock. Kubva musi wa 30 Chikunguru kusvika musi wa 7 Nyamavhuvhu tichange tichiwanikwa pamasaisai anoti 909 kHz medium wave, 15295 kHz nepa 17820 kHz. Teererai Studio 7 nepfenyuro yenyu inotema isina kwayakarerekera ichikuzivisai nezvinenge zvabuda musarudzo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vana vanonzi vabatwa nechirwere cheEbola mudunhu rekumaodzanyemba muDemocratic Republic of Congo. Governor we North Kivu vazivisa nezvechirwere ichi nhasi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaudza muchuchisi wenyika vaJeff Sessions kuti vamise urongwa huri kuitwa navaRobert Mueller wekuferefeta kupindira kweRussia musarudzo dzemuAmerica muna 2016. ZANU PF inoti icharamba ichitonga dunhu remasvingo zvichitevera kukunda kwarakaita musarudzo. Asi mapato anopikisa anoti ZANU PF yakashandisa chikafu sechombo munguva yesarudzo. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
Sachigaro weZANU PF vaEzraru vaichadzamira vati vari kufara zvikuru nekukunda zvine mutsindo kwavakaita, uye dunhu remasvingo richagara riri ravo kusvika madhongi amera nyanga.
Bemberero dziri kuuya dzakakura zvikuru. Masvingo yagara iteritori yeZANU PF inogo area any opposition party. Saka tinoda kutenda mhuri yemasvingo nekuramba vakamira panzvimbo pavo nekuvhotera musangano wavo weZANU PF.
Vachadzamira vati ZANU PF ine rutsigiro rukuru mumasvingo sezvakabuda mutsarudzo apo yakatora zvigaro 25. MDC Alliance ikahwina chimwe chete pazvigaro 26 zviri mudunhu. Asi vemasangano anopikisa vanoti kunyange hazvo sarudzo dzakange dzine runyararo, ZANU PF yakakunda kumaruwa nekuti yashandisa mbeu fertilizer pamwe nechikafu kuti iwane rutsigiro. VaDerek Charamba vari mukomiti inotungamira MDC team masvingo vanoti vanhu kumaro vakatyidzirwa uye vakatengewa nemari.
Ashoka kuzeva inyaya yekuti batsiro ZANU PF rakashandisa chikafu mafertilizer kutenga vanhu, izvi zvakaita kuti vanhu vedu vazhinji vashe. Kubva zvinyaya yekuzodzi kwanzi karamakabata zvakanga zvakazvikira ku 2008 year anofuya, vanhu vakawanda vakavhundika nashoko yero endi rakaitwa pokupedzisira kuti hatina kuzana mukana wekundoti inhema.
Mutauri weNational People's Party vaJefferson Chitando vanoti mapato anopikisa akashandisirwa mari uye chikafu nembeu kune vanhu vekumaruwa vane nzara, nekudaro vakazovhotera chero pavaisada.
Kumasvingo takatanga kuona nyaya yekuisa chipake chekuitwa mbeu chekuitwa fertilizer nguva tatasana naelection, izvi zvakaita kuti vanhu vazhinji vaone kuti hapana chokuita nokuti nzara yakaguma kumasvingo. akafunga kuti zvingana nekuti zvadzidza pazvarupe saka pain ndiye akanyanyisa zvikuru kuti zvechimwe chechipindi chekuti vanhu havana kuzwisisa nyaya yekuti run off table kuitika itetezo wakugara atosetwa vakada kunga kuti aa tazogadzirirwa kutotika yatika kutetwa kuvhota zvakanaka toitwa zviya zviya masvingo munozikamwa kuti makauraa vanhu vakawanda masvingo senzara makapfewa nanamapurisa kune nemapuranga gumwe nezi saka nzvimbo dzose dzakavhiwa idzodzo saka vanhu vanoziva kuti kana vachiedza run off kunouya masocha
asi vachatsamira varamba mashoko ekuti bato ravo raityidzira vagari uye raishandisa mbeu nechikafu pamwe nemari yehurumende kukwedza rutsigiro vachiti mapato akakundwa ari kutsvaga uroyi pafiiwa vanoona nezvekufambisa kwemabasa mucommunity tolerance and reconciliation development kana kuti cotrad vazivanai muzorodzi vati runyararo rwaiveko asi pane zvinji zvaiitika zvakakanganisa mapato anopikisa
sarudzo dzanga dzine runyararo chose asi hazvireve kuti panga pasina zvanga zviitika panga pane kumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu tichipinda musarudzo pane mukomana unonzi Abel Mauchiokwa Gutu uyo wakarohwa nekusiyidzirwa kwavanhu kwemavota slips vaitonzi toda kuona serial number kupiwa kwavanhu chikafu muruzevha chakafanana nerice chakafanana nefertilizer zvakafanana nekupiwa kwavari kuita futi mbeu munguva yechando isiri yokurima izvi zvinoita kuti mavhotsi arerekere kudivi rezanup f asi pambeu apa tinenge tichiona futi kuti mbeu iyi imari yevanhu vanobhadhara tax iri dambudziko rinowanikwa zvakare munana mwenezi munana chiredzi umo mabuda zviuru nezviuru zvemavhotsi ezanup f umo manga muchipiwa vanhu chikafu nezvinhu zvakasiyana siyana
asi mukuru wemabasa kuzimbabwe electoral commission mumasvingo vazekspodurai vati sarudzo dzakaitwa murunyararo uye vaikwikwidze vose vaine mikana yakaenzana ndakamira studio 7 mumasvingo ndini Kandri Maramba.
Mutori wedu wenhau Jonga Kandemiri ari muguta reHarare umo mataziviswa kuti maswera muine mhiri Jonga. Zvinhu zvakamira sei muHarare nai Jonga?
Ivanze ndikati pari zvino muHarare mumigwagwa hamusina vanhu. Mapurisa nemauto varimo vari kutoburitsa vanhu ndatenderera kumanheru kuno kusvika kuma 5 to 7 zeZimbabwe time ndichida kuona kuti zvakamira sei. Vari kutodzinga vanhu mapurisa nemauto ndazopfuura nepamugwagwa unonzi Kwame Nkrumah uri pakona pakwane Kwame Nkrumah naJulius Nyerere pane chivakwa chimwe chinotengesa chikafu ipapo mafafitera epo apwanywa kuchitiwo pamuzinda weMBC inotungamirwa naNelson Chamisa muna Nelson Mandela imomo pakamira mota dzemauto nedzemapurisa yatingati macanon guns emauto nedzemapurisa dzinodira mvura dziya idzi.
Tingati iko zvino mave kufambika here muguta?
Hamusi kutofambika nokuti vari kufamba kusanganisirawo neni nguva yandatenderera mapurisa nemauto vari kubva vatongokudzingai kuti budai budai havasi kuda vanhu mukati meguta.
Ko vatori venhau vari kubatwawo sei nemapurisa nemauto?
Masikati pamboita mhiri Jonga ndopandaona mutori wenhau mumwe apwanyirwa kamera yake kana mushina wake wanga achishandisa kusanganisirawo nesu taachingotiza nguva yadirwa hutunhu kachidza tiri muhicc isisi taatiri mukati nefenzi mumwe chete kudivi ranga rine mapurisa vachikandira vari kunze tiegasi tese tangokachidzwa nehutsi ihwohwo tikazokwanisa kungobudawo pavhura mapurisa paavhurirwa gedhi kuti vange vachibuda vachienda kunze kuvanhu ikoko ndokukwanisa kutiza kwatazoitawo kuti tikwanise kubuda muhicc asi vakawanda vanga vangoramba vakavharirwa imomo zvisina basa kuti uri mutori wenhau here kana kuti hausi mutori wenhau.
Pane vambosungwawo here kana vakuvara mumhiri Jonga yanga ichiitika yesei?
Vatori venhau hapana ndati ndanzwa kuti pane asungwa here kana kukuvara asi vanhuwo zvavo ndaona motokari yemauto yanga ichitenderera yanga iine vanhu vanga vakasungwa vanga vari motokari imomo neimwewo motokari yemapurisa yandazoona yanga iine vanhu mukati zvakare.
Aiwa tinotenda Jonga. Uyo ndiye Jonga Kandemiri mutori wedu wenhau anga achitaura ari parunhare ari kuHarare. Kune nzvimbo dziri kuratidza kuti kwakavhota vanhu vakawanda kupfuura vakanyoresa, uye mumwe muri kuratidza kuti vanhu vakanyoresa kuvhota kunzvimbo dzakasiyana siyana zvingangoreva kuti vaigona kuvhota kanopfuura kamwe chete. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni kuti tinzwe maonero avo.
Sokuziva kwenyu isiwo seZimbabwe Election Support Network tisi vakavo kutanga kutaura kuti hongoro yedu yanga yakamira wesei nezuro patakasangana zvakare nepress tichivapa umboo kuti zvatanga taona zvanga zvakamira sei. Takatarisa maripoti ese abuda nhasi uno, ndingati nini, takatarisa mukati mawo ese ari kutaridza zvakanaka zvakaitwa neZimbabwe, zvakanaka zvakaitwa neZEC, achizotarisawo zvakare zvisina kunaka zvakaitwa nenyika yeZimbabwe negavhumendi yeZimbabwe maererano nemaelections iwawo, uyezve zvisinawo kunaka zvavakaongorora kuti zvakanga zvaitwa neZEC, zvavanofungidzira kuti zvaifanira kunge zvakabuda nedzimwe nzira. Tirikuona kuti maripoti acho ese ane mabindimbira maviri iwawo, ari kutanga achitaridza kuti zvitiko zvakanaka zvakaitwa. Tikatarisa vari kutaurirawo nyaya yevoters roll kuti voters roll yedu inenge yatisiyanei nevoters roll ya2013 inenge yatinakei kupfuura ipapo.
Tiri kunzwawo vamwe vari kutaura taura vachiti mune dzimwe nzvimbo manga muchionekwa muine mavhoti akawanda kudarika evanhu vakanyoresa. Mati mambosanganawo nezvimwe zvimiro zvakadai here mamuri kutenderera muchiona zvazviri kuita?
Isu tichiri kutarisa maripoti edu ari kubva kumaobservers edu akasiyana siyana, tichionawo kuti mune nzvimbo idzo dzese dziri kuratidza kuti dzakavhotwa nevanhu vanowanda wakawanda, maobservers edu vanga vari paground vanochiwo kudi nazvo. Takatarisa mastatistics maregister voters peconstituency uyezve neavo vakazovhota.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vachitaura vari parunhare kuHarare neStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kubuda musarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi zvakare. Vanhu vanopfurwa vakafa mumigwagwa yemuHarare apo vanga vachiratidzira. Zimbabwe Electoral Commission inoti ZANU-PF yakunda musarudzo dzeNational Assembly. European Union inoti kunyangwe hazvo sarudzo dzaive murunyararo, pane zvakawanda zvakavhiringidza sarudzo idzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani na6 AM apo tinokuudzai zvinenge zvichibuda munyaya dzesarudzo. Kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina ntungamiri Nkomo achikupai chirongwa cheIsindebele.
Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Le jona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolesithathu mhlaka 1 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sina zingene esikwadini lapha ngoba sefuni siyakade siya kuzeki ngoba amavota ayenziwa nasiwazwisisi kathe sose siye zeki kathe sekulumti tajamuka enough is enough asafuni kunalo sekukhathele ngayo.
Amapholisa lamasotsha adubule abulala abantu abathathu eHarare namuhla ngesikhathi abasekeli bomanyano we-MDC Alliance betshengisela besola impumela yokhetho ekhomba ukuba nakunqobe iZANU-PF. Kwabulawayo lakho kuke kwaba lokuxokozela abe-MDC Alliance besithi kabayamukeli impumela yokhetho. Kodwa ezansi yamaNdebeleni bekutholi abantu bedanile ngokunqoba kweZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa lamasotsha adubule abulala abantu abathathu esigodlweni iHarare namhlanje ekutshengiseleni kwabasekeli bomanyano we-MDC Alliance besola impumela yokhetho besithi kube lokuqilibezela. Ibandla leZANU-PF yilo elinqobe kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende. Kodwa abe-MDC Alliance vathi kabakwamukeli lokhu. Vakhonona njalo ngokuphuza kweZimbabwe Electoral Commission ukwethula impumela yokhetho lukamongameli. Kubika uGibson Bebe.
Vakhala njalo ngokuthi impumela ephunyiswe ngabezekhi eyamakansili lamalunga edayile ephalamende asebenqobile ayiqondanga ngoba kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF licilile. Izekhi iqalise ukwethula impumela yokhetho lwamakansili lolwamalunga edayile ephalamende izolo, njalo ibandla leZANU-PF likhokhela endaweni eziningi zelizwe ikakhulu emaphandleni. Abasekeli be-MDC Alliance baye e-command center ukubala khona amavoti lapho abavalelwe amasango amapholisa alindele indawo, baqalisa ukuhlabela bezithi izekhi kayethule ngokuphangisa impumela yokhetho lokudinga umongameli welizwe. Kube nokuxokozela edolobheni ngemva kokuba abatshengiseli laba begcine sebelodlame bacitsha impahla emkambo owe-Copacabana badabula imfanekiso yokhankasela ukuba ngumongameli uMnumzane Emmerson Mnangagwa lokubasa umlilo esitaladeni esiqonda emahhofisini awezekhi okuyikho okugcine kuletha amapholisa emgaqweni bezolamula. Ifulamtshina yebutho igcine isingenela ekucitsheni lokhu sokulokuxotshanisana nabasekeli be-MDC Alliance lamapholisa. Omunye obakade betshengisela uthi ukhetho lucilibezele njalo uzimisele ukulwela ivoti yakhe.
Sina zingene esikwadini lapha ngoba sefuni siyakade siya kuzeki ngoba amavoti ayenziwa nasiwazwisisi kathe sose siye zeki kathe sekulumti tajamuka enough is enough asafuni kunalo sekukhathele ngayo.
Imizamo yokuthi size imbono yamapholisa ngalesi sikhathi yehlule ngemva kokuba obona ngezokhetho emapholiseni uSenior Assistant Erasmus Makhosa ejele Studio 7 ukuthi usabambekile emsebenzini. Lobona ngesigaba seHarare emapholiseni uInspector Paul Nyathi yena uphinde wathi uphakathi komhlangano. Ingcwethi ecubulula ngezombusazwe uMnumzana Richard Mahomva uthi uhulumende kadingisise okuyikho okufucela ababantu ukuthi baqale udlakela ngesikhathi ukhetho luqhutshwa ngokuthula.
Isehlakalo leso sithe kwenzakala eHarare sikhomba ukuthi sokufuze kudingisiswe kuxwayisiswe njalo ukuthi ngubani ongemva kwale insindaba phendule bendaba ngoba konke lokho kade kusenzakala bekulokuthula elizweni kuyazwisiseka ukuthi kungaba lengxaki kodwa ukuvuka kwengxaki akutsho ukuthi abantu kufuze belwe yikho ke sokuqakathekile kathesi ukuthi sithole ukuthi izigelamkhuba lezi ezenze lokhu bezifuqwa yikuyini yikho sokuqakathekile ukuthi uhulumende ukuthi yenze ukuthi kuqhubeke kulokuthula kufuze eqale adinge ukuthi iziqoqodo lezi ezenze lokhu ngobani.
Iningi elikhulume ne-Studio 7 liveze ukukhathazeka ngalesi sehlakalo sodlame esenziwe ngabakade betshengisela ezitaladeni lisitsho ukuthi bekufanele bengaqali udlame kodwa batshengisele kuzeki ngokuthula.
Hayi, thina lokho sokwenziwa libandla le-MDC hayi asikuthakazeleli sibili, lathi besidanile sisizwa impumela yokhetho ephume namhlanje kodwa hayi ukuthi sihambe siyeqasa ukutshayana labantu sisilwa into embi kakhulu mbonani yasibelisa muva njengelizwe. So sikhuthaza ukuthi ngabe kuthiwa umnumzana nesochamisa ikwanisa ukuphuma nje egcekeni ekwanisa ukutshela nje abasekeli bakhe ukuthi hayi abatshanela lolu udlakela sebelwenza edolobheni.
Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule ngoba bebesithi besemhlanganweni ukuthi abancinisa bezimele kukhetho labo balile ukukhuluma ngalesi sehlakalo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
UGibson Bhebhe ke ubekhuluma lapho amapholisa engakakhulumi phezu kodlakela lolu kodwa asekufakazile amapholisa ukubana kufe abantu abathathu njalo athi asacwayisisa lolu daba. Amapholisa athi njalo adinga iziphathamandla ze-MDC Alliance ezimbili, umnumzana Tendai Biti lo mnumzana Happy Mochidziwa phezu kodlakela lwanamuhla. Khuluma lentatheli zindaba eHarare kuhola elisanda kwedlula isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba uthe ababili laba kumele bayezinikela kugatsha lwamapholisa olwe-CID. UCharamba uphinde waxwayisa njalo uZulu weZimbabwe ukuthi engaze aphatheka kudlakela.
We are keen to interview Mr. Tendai Biti and Happy Sonchidziwa of the MDC Alliance. We are inviting them to come to CID Law and Order in Harare. They are invited so that they can assist the police with investigations. We are urging members of the public to refrain from committing acts of violence. We want to inform the nation that the Commissioner General of Police has invoked the provisions of Section 37, bracket 1, of the Public Order and Security Act, Chapter 11.17, and approached the Minister of Home Affairs and Cultural Heritage to request for the assistance of defense forces.
Leso ke isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba eveza ukubana badinga iziphathamandla ze-MDC Alliance ezivalisa umnumzana Tendai Biti lo mnumzana Happy Mochidziwa phezu kodlakela oluqhamuke eHarare namuhla lapho okufe khona abasekeli be-MDC Alliance abathathu bebulawa ngamasotsha lamapholisa. Sexhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya sambuza ukuthi uthini ngodlakela lolu.
Into emqoka yile mfuka nkomo, angitsho ukuthi nivumile nalokwenzakalayo ukuthi iZANU iwinile. Eqinisweni engikwaziyo ukuthi iZANU akula khetho engaluwina in a free and fair election. Kodwa ngifuna ukugcona kakhulu inkokheli ze-MDC Alliance ngoba yizo engizizwileyo ikakhulu uTendai Biti isimzwile ephuma etshela abantu ukuthi abazukwemukela impumela yokhetho nxa i-MDC inganqobanga. Yibuwula obuphindaphindiweyo ukuthi ungumkhokheli uye kuma phambi komhlaba utshela abantu ukuthi singenile ekhethweni kodwa asizukwemukela impumela yokhetho nxa kuyukuthi thina sidlupho lingenelene ekhethweni. Angithi ukukhetho kulingenele ukuthi abantu bekhetha ukuthi bafuna bani. Nxa bengasakukhethanga wena yibuchapha ukuthi uye kuma phambi komhlaba uthi ngangingakhethwanga mina lingavumi. Uvumeleni vele ukuthi uyengena kulolo khetho. uphambanisi kutendayi izigwenqa ziyamlandela ndawo yonke lapho yakhona sokuthi nga uthwa bamncitsha ithuba lokuthi abe khuluma lentatheli izindaba mayelana ngendaba zokhetho ngoba amazwi akhe kawakhi abhidliza.
Amapolisa sikhuluma nje athi ayamdinga yena uTendai Biti kanye lo mnumzana Chiziva. Singabona bebotshwa yini ababili lapha?
Iqinisa ukuthi umuntu obotshwayo umuntu leqala. Uma kuyukuthi umthetho isisekelo sezimbabwe iconstitution kunye lemthetho yeZimbabwe nxa ivalulekile ekuthini nxa umuntu engakhuluma amazwi anjengala akhitshwe nguTendai Biti kulicala akusho ukuthi bazamdinga bembophe ngoba wephula umthetho. Kodwa ke lo munye lo ujaha lo owesibili okhuluma ngaye nxa kuyukuthi laye into ayenzileyo yephula umthetho weZimbabwe bazabotshwa.
Umnumzana Mqondo Banzima Gonya yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane. Kusenjalo isigodlo seMelika eZimbabwe sethule umbiko sisola isehlakalo sanamuhla njalo sixwayisa abamabandla ezombusazwe ukuthi bakhuthaze abasekeli babo ukuthi baziphathe. IMelika ixwayise njalo amasotsha ukuthi achiyane lokuhlasela uZulu. Abumanyano we-European Union ekade bezehlola ukhetho bathi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngendlela ekhululekileyo ngoba bekulokwetuselwa kwabantu. Kodwa abesata bathi lanxa bekulokuthile ungahanjiswanga kuhle velukhululekile lolu khetho. Kwabulawayo khona kuye kwaba lokuxokozela njalo abasekeli be-MDC Alliance bezama ukutshengisela besola ukunqoba kwebandla le-ZANU-PF lona elithole izihlalo ezingu-145 edalele parliament kwathi umanyano we-MDC Alliance wathola ezingu-60 amachumi ayisithupha 60. I-NPF ithole esisodwa kwathi esisodwa njalo saya kulunga elizimeleyo umnumzana Themba Mliswa. Kulezi hlalo ezintathu esezisele phakathi kwezi-210 ezingakamenyezelwa ukubana kungobani abanqobileyo. Siye kuntatheli izindaba yethu kobulawayo uChris Gandhi. Kunjani kobulawayo CG?
Kobulawayo kathe sikuzithulele nje akula kuxokozela kodwa lapho okuke kwaba lo budlwangudlwangu endaweni emahofisini awe-MDCT kungani lokhu kugcwele amapholisa labanye labo sihambe sayoza ukuthi kuhambe njani kuthiwa khona amapholisa ngemva kokutshengisela kwabo abangenele ababhaxabula okwabuhlungu abanye bakhona abalimele.
Amapholisa ayakufakaza sekufakazile ukubana ngemva kokutshengisela kwabe-MDC Alliance lamhlanje okungenele khona amapholisa lamasotsha kudutshulwe abantu abathathu bafa lanxa nje abanye besithi bedlula khonapho. UZulu wakobulawayo uthini ngalesi sehlakalo?
UZulu walapha uyazilayo ungani wethukile kakhulu sibili ngoba labanye nje abasekela ibandla umanyano we-MDC Alliance bathi hayi inyathelo lele lithethweyo elokutshengisela ikakhulukazi kungakaziwa ukuthi impumela yonke ihambe kanjani kube liphutha kakhulu.
Abaningi abe-alliance bathi kube lokuqilibezela la khona ngapho bakubona njalo mhlawumbe abangayisibo be-alliance uZulu nje jikelele bayakukholwa yini abantu bakobulawayo ukubana kube lokudlelezela kulolu khetho?
Hayi, ngaphaka bakukholwa kakhulu ngoba uzakhumbula ukubana phakathi kwezigaba ezilithumi lambili 12 i-MDC ithethe iZANU-PF ithethe esisodwa kuphela okubangela ukuthi amboni ukuthi bakhona sibili abangatsho njalo ukuthi hhayi bekulokucilibezela ngoba hhayi ngapha kuhambe ngenye indlela.
Aha, hayi siyabonga Chris Jaheli Dala, siza kuthinta njalo kuhlelo lwe-Live Talk.
Hayi, kulungile ntunga.
Aha, o Chris Gande intathele izindaba yethu ke bese xoxa la lapho eko bulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
inkulumo. Nansi isaziso esiqhakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhla ka 30 kulinyanga. iStudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo 6 o'clock lezantambama ezika 7 sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo 2 o'clock kusiya ku 5 o'clock. Kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhla ka 7 ngoncwabakazi sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave, 15295 kHz la ku 17820 kHz. Kongozelani ku Studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 umsakazo wakho. Abasanda sixhuma umsakazo ngowenu owe Studio 7 silethulela okwenzakalayo eZimbabwe ikakhulu okuphathelane lempumela yokhetho. Ibandla lezanu PF linqobile lithole izihlalo ezingu 145, MDC Alliance 66-0. Sizweni okunengi ku Mavis Gama.
Okwamanje ikhundla kumbe abanqobe kukhetho lokudinga abameli ama-parliamentary elections sesityelwe ngabanqobile abayi 207 kusele abathathu lezike laba kungabe Harare indawo zeHarare ezintathu ama-constituencies amathathu aweHarare phakathi kwalaba bantu abayi 207 kulothole isikhundla emele iNPF uMasango Mathambanazo yena nguye onqobe kuconstituency yeKwekwe Central bese kusithi uThemba Mliswa yena uthole eseNorton bese kusithi ezisalayo abasalayo iZANU PF ithole 145 kuthi MDC Alliance ithole 66 lake ngamaseats alabo abanyindisa kukhetho lokudinga abameli bekumele ngaye sekuphelile lokhu ukuthi basitshele bonke ndawonye beyi 210 abazamela ama constituencies angu 210 kodwa kulamathathu alokhe esalindelwe engawe Harare lanxa ama commissioners engathandanga ukusitshela ukuthi eHarare kwangkhona ngapi kwendawo silindele ona lawo. Phezu kwalokho njalo silindele ukuzwa impumela yokhetho lukamongameli. Lizakhumbula balaleli ukuthi ngaphambilini abezeki bebeke batshengisa ukuthi bafuna ukuthi batsho impumela le lamhla kodwa kuthe ngokuqeda kwabo ukusitshela impumela yabameli esithe sabathola khathesi basesithi hayi bananzelela ukuthi umthetho uyabakhuthaza ukuthi babize abameli balabo kade benyintisa kulolu khetho lwama-presidential beyi-23 bangamashumi amabili lantathu kusitsho ukuthi abazobamela ama-polling agents abo kumele abuye abanye sebebuyile la ukuthi bezokhulumisana labezeki babonisane bese kukhangelwa layani amafomu kade kubhalwa khona impumela yokhetho uward inye ngayinye esingathi thina athiwa ngama-V11 forms bese bebona ukuthi bayawelelana na kungakho-ke kuke kwamiswa ukuthi uZulu atshelwe impumela yokhetho lukamongameli. Bathe bona nxa kungahamba ngendlela bengasitshela bengatshela uZulu bengazisa uZulu engxenye yekusasa kodwa-ke isikhathi sesekhona njengoba emthethweni abezeki kumele babe sebeqedile ukukhipha impumela yonke emva kwensuku ezinhlanu ukhetho luphelile kusitsho ukuba mhla ka-4 lapho kumele babe sebeqedile konke silindele ukuthi sithole impumela yokhetho lwabongameli ukuthi ngubani onqobileyo
phakathikulokugijimisana khonapho-ke eHarare phakathi kwabantu be-MDC Alliance lamapholisa kanye namasoja amapichani kuhamba njani
ye kube lokugijimisana kungendaba yayena le indaba yempumela zokhetho ukhanya abe MDC Alliance kakhulu bengajabuliswa yilokho okwenzakeleyo bekhona bathi bona inombolo ezibethiweyo ngabezek lezaba abazitholileyo lapho behlanganisa bekhangela ama-polling stations wonke ngoba kusuka ku-ward bese kusuka ku-polling station lapho avotele khona bese siya ku-ward bese siya ku-national lokuza national ZEC national command center bakhanya belokhu bengajabuliswa yizinombolo zangkhona eziphumileyo kungakho beke wabuya ontanga abasakhulayo babuya befuna ukuthi bazengena lapha okule national ZEC command center khona kulapho kuqale khona ukugijimisana phakathi kwamapholisa labasakhulayo laba kwase kusithi sekulaphaya kwase bebizwa ke abakubutho babuya baxotshanisana nabantu labana kwakhala imbhobho hayi bekukubi sibili abantu begijima ndawo zonke ngikhuluma kanje abantu bebexotshwa edolobheni ukuthi abephume umntu wonke bekuthiwa kahle ahambe
intatheli zindaba yethu uMavis Gama ubexoxa ke lapho lo Gibbs Dube. Kulife Talk sikhuluma ngempumela yokhetho lizwi leibandla lezano PF selinqobile kukhetho lokuthi ngamalunga edalele parliamente impumela kamongameli kayiketulwa njalo kube lokutshengisela kwabulawa abantu abathathu ngamasosha lamapholisa eHarare. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Iningi lesizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetheya belithe amehlo nhlo ekhaya kukhetho. Umnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ube ngomunye obekumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ebezisazisa uZulu ngokwenzakalayo ekhaya ngenkundla zokuxhumana ebulenjini njalo beqoqa izehlakalo ezenzakale ngalesi sikhathi bephansi komanyano we-election situation room. Undiweni uxoxa lo Chris Kande we-Studio 7 ekobulawayo.
Ibizo ni uMichael Ndiweni. Ngunhlanganiso okuthiwa yiBulawayo Vendors and Traders Association. Inhlanganiso yabantu abasebenzayo khonapha koBulawayo. Lapha ngingumsekeli kaGcina Sihlalo we-election situation room. Kuyinkundla lapho esikhangele khona indaba zokhetho nje lolo lweZimbabwe lika-2018.
Njengoba ngendlela elikhangele ngayo lukuphume njani kuhambe kahle?
Thina kakhulukazi besikhangele amalungiselelo okhetho nesithi ngesikhathi esithi pre-election period. Sikhangele ngomhla okhetho sikhangela sokwedlula ukhetho. Sikhangela kakhulu izinto ezenzakalayo kulungiselela ukhetho ukuthi amabandla aziphatha kanjani. Izethi yona ilungiselelo okunganani lokunye nje okungasekela ukhetho uzeluhambe kuhle. Besile inkundla yethu ke ilithatha imbiko evela ebantwini kumbe ngathi abantu abalokutsho kumbe abakhangele ezokhetho kumbe umuntu nje kazana olendaba lokuthi ukhetho luhambe kuhle. Kunjalo besile amafoni esithi ngama toll free abantu abesifonela khona then sifaka ke imbiko evelayo ebantwini sifaka ku platform esithi i-triage. I-triage le besiyisebenzisa ukuthi sihlanganise imbiko yonke le enye siyilandele njengokuthi kungaba le mbiko wokuthi kuye lo mbiko owodwa enganika njengomzekeliso owenzakale eMathebeleni South eKafusi primary school athi melibe polling station kodwa bese kuvota ukuthi khona na isimuve yaku eKafusi secondary ukutshengisela ukuthi abantu babe lokhu kwa-confused imbijana balahleka. So kunjalo ke siyafanela iZEC sithi iZEC lento enje eyenzakalayo wena uthini ngayo. Okunye futhi esikhangelayo ukuthi ukuthi amabandla bekungamelanga campaign sokusele 24 hours ukuthi ukhetho luqalise. Siyazile ke amabandla kade campaigner njengabo zanu PF zaniya i-campaigner yafika yagida phambi kwendlu ka-candidate we-MRP esibona intimidation. sizwile awu MDCT lawo MDC Alliance bethiphosa ama pamphlets abo ekuseni kuzaba kulukhetho emaduzana ama polling station okuthi sibaba becampaign asibonile imbiko ku WhatsApp labo Facebook ama videos ama parties ecampaign akho kunjalo ke besithi ma candidates wabuze si candidates bona so campaign uyakwazi na ukuthi akuvunyelwe umthetho wona uthi sikhumbuzane nama candidates kwenzela ukuthi akulandele umthetho ukhetho uhambe ngeqondile.
Manje njengoba usitshelwe ukuthi belibuthelela imbiko evele endaweni ezithiyeneyo ungasela ukuthi abe diaspora bona liyenelisile na ukuthi libaphe kade kuphuma njengoba bona bebethi indlebe befuna ukuthi
ye besila ama press conferences besiwenza sikhulumisana laba udiaspora sisebenzisa inkundla ezinjengabo abasebulenjini engaziqamba nxa kungala problem ngeziqamba ezinye ezinjengabo site ebe iyo live streamer ama press conferences zethu sibize labo zindawo bakhona pha kobulawayo abanye bakwazi live stream online ama radio nje achiyechiyene.
Bona ke abaku diaspora belisenelisa na ukuthi lithathe labo umbiko yabo ababeyethula
njengayizolo nje ntambama sithola umbiko esizawugcwayisa kuthiwa abantu babona amalokhuza amasotsha lemota zamapholisi zamanzi ama-water cannon edluladlula besithi bafona abantu abasezimbabwe bona besemazweni sizama ukuthi sikukhangele sizama ukulandela kodwa sithole ukuthi impiko yankhona eminye ingxenye yabe ingaqondanga kakuhle besisachwayiswa sikaverifya ukuthi impiko sibe qondileyo na kodwa engakusho ukuthi ama-toll fees la enzele abantu abasezimbabwe ukuthi basifonele kodwa nxa kulo muntu ongaphandle kwelizwe besile WhatsApp platform labade ngapha khona umbiko wakhe kuplatform yethu yeWhatsApp.
Umnumzana Michael Ndiweni siphatha amandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association obe ngomunye obe kumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo obusazisa uZulu ngokwenzakalayo ekhaya ngenkundla zokuxhumana ebulenjini njalo beqoqa izehlakalo zokhetho phansi kwamanyano we-election situation room.
Namhlanje yakhutha umoya uthandaza Nkosi yami
ngiyacela
manihambe kanye nawe Nkosi
ke uhlelo ngaleyo ngoma yokholo kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa lamasotsha adubule abulala abantu abathathu ekutshengiseleni kwabasekeli bomanyano we-MDC Alliance eHarare namuhla besola impumela yokhetho besithi kube lokuqilibezela. Ibandla lezanu PF yilo elinqobe kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngemva kokuthola izihlalo ezingu 146 kwathi umanyano we-MDC Alliance wathola ezingu 660. Kwanele mthwakazomuhle lingayikatshana luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk. Impumela yokhetho lukamongameli iza kuza iloba namuhla kumbe kusasa. Kwanele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.